Zvisungo zvakabuda kuzanu PF zvotaridza kuti varashika vari kusanyatsobaya pane problem chaipo chaipo. Problem iri muno munyika ndiye corruption, ma shortages nekuti currency yatiri kushandisa ndeipi, nemari dzakakweretwa nehurumende dzakanyanyisisa, nenyaya yema civil servants yokuti muhoro wavo uri kuramba uchiluza value, inflation yadzoka ya 2008. Ndo zvinhu zvinoda kugadziriswa izvozvo kuti zvinge zvakadaro, asi hapana resolution yaunoverenga yatarisa na nemaproblems atakasangana nawo. Vari kutongotaura sekuti havazirivo vari kumaneja economy. Uyezve musangano wacho wanyanya kufokasa nenyaya ya 2023, isisu tiri muna 2018. Mwedzi haisati yambopera, economy yadonha, mari yavhiringika, zvainda manyama mire nerongo, asi unonzwa munhu achitaura nenyaya ya 2023 yacho inosvikika sei? Inosvikika nani? Vanhu vese vafa nenhamo, vanhu vese vafa nekutambura muno muZimbabwe. Uyezve vaakudzosa zvese zvakashata zvaiitwa navaMugabe. Vaakudzosa magreen bomba akashungurudza, akauraya vanhu, akaita zvinhu zvese zvakaipa pano.
Pane chakaipa here kuti nyika inge ichigadzirira zvemberi pamwe chetewo nguva yavanenge vachitarisa zvanhasi, sezvamuri kutaura kuti vari kufokasa muna 2023?
Zvavari kuita zvakafanana nemunhu anotanga kutsvaira imba, iyo imba iri kutsva akamirira fire brigade. Isu tiri kuti imba iyi iri kutsva ndiyo inofanirwa kutanga wadzima moto, imba yogarika wozopinda mukutsvaira kuitira ramangwana.